Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kurume 1 2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba navana mukoti.
Mafashamu emvura okonzera matambudziko akawanda kucholocho nemamwe matunhu ari munyika.
Murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa ndokutsakateka muna kurume 2015 Itai Dzamara anopiwa mubayiro weLife Achievement Award nesangano rinorwira kodzero pasi rose reAmnesty International.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanotaura mudare reCongress pamusoro peurongwa hwavo hwekuwedzera mari kubazi remauto nemadhora mamiriyoni makumi mashanu nemana.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichioma muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana mukoti pamwe navana chiremba. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti vari kuda kuti zvichemo zvavo zvigadziriswe nehurumende. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mawadhi akawanda muzvipatara zvikuru zvehurumende ari kuramba achivharwa nekuda kwekushayikwa kwavana mukoti navana chiremba avo vari kuramwa mabasa. Vamwe vashandi kuchitungisa hospital neHarare hospital vanoti uwandu hwevanhu vari kufa hwawedzera uye vanhu vari kubudiswa muzvipatara izvi kunyange vasati vanyatsopora. Vachitaura neStudio 7 muHarare, vana mukoti varadza ukasha hukuru vachiti vaneta nekubatwa kumeso nehurumende iyo vanoti inovatarisira pasi. Kunyange hazvo vari kunyunyuta nemabatirwo avari kuitwa, vana mukoti ava varatidzawo kuStudio 7 kuti vanotya zvikuru kutaura nevatori venhau. Mumwe wevana mukoti uyu aramba kuburitswa zita rake ati kunyange vachikoshesa upenyu hwevarwere, upenyu hwemhuri dzavo huri parumananzombe sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa zvichemo zvavo.
Bonasi redu imari yekuti tinenge takaibhajeta nekuti mari dzedu ishoma dzatinotambira muhurumende medu, saka tinorarama nemaloni. Saka bonasi tichiti painenge ichiuya tosanokavha maloni aya. Saka gore harisi kutangika izvozvo, kunodiwa maexamination fee, maschool fees. Vana vari kutanga chikoro, kunodiwa mainform. Hatina, hatichakwanisa kana zvokudya kumba, hatina. Zvinodiwa vanga vatipa bonasi yedu, zvinhu zvaitenderera.
Mukoti uyu ati vari kuda mari dzavo iri mari, kwete zviri kurongwa nehurumende zvekuva panzvimbo dzekuvakira dzimba izvo vasiri kuwirirana nazvo.
Vakaramba vachiti vada kutipa land yavarotaurai ko 2018 ne2019 vanenge vachitipa land ichibva kupi? Muparliament vachinotimba vakavabvunza kuti muda kupa macivil servants land munoiwana kupi, vakatadza kupinda mubvunzo uyu. Dzimba dzimwe dzinotombovakwa muno dzichiputswa, saka dzedu dzichaiswa papi?
Mumwe mukoti atiwo pamusoro pekusabhadharwa zvinovagutsa, kushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara zvavanoshandira zviri kuvashungurudza zvikuru sezvo vari kurasikirwa nevarwere vanofanirwa kurapwa vachipora.
Mashandiro atiri kuita muzvipatara zvedu hatina zvokushandisa. Unosangana nemurwere auya pachipatara, kuti umubatsira haukwanisi kuti umubatsire. Iwo unenge uripo unoda masirinji, majekiseni nekuti umubaye kuita sei, hauna zvaunokwanisa kuita. Dzimwe nguva unotosvika pakurasikirwa nemurwere wakangotarisa hongu uripo pabasa, auya pabasa but hauna chekushandisa.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vatiwo hurumende ine chiga chekuchengetedza upenyu hwevanhu. Vadongo vati hurumende inofanirwa kukoshesa vana mukoti kuitira kuti vaite basa ravo nemazvo.
Tichitarisa ministry tirikuona sokunge inotiona sevanhu vari pasi chaivo chainotitarisira pasi isusu sana mukoti. Ndopatiri kuti isusu zvakwana chitionaiwo sevanhu tiri vanhu vanokontributa vanokonstituta percentage yakakura stereki mukudeliver health service muZimbabwe.
Vana mukoti vari kuramwa mabasa panguva iyo vana chiremba vane mazuva 15 vachiramwawo mabasa. Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Edgar Munatsi vashora zvikuru utungamiri hwebazi rezveutano. Vamunatsi vati upenyu hweveruzhinji huri kurasika zvisina tsarukano. VaElasto Mugwadi vanotungamirira sangano reZimbabwe Human Rights Commission. Vamugwadi vati vanoshushikana zvikuru nebopoto rasiya kodzero yeutano iri panyanga dzamushore. Vamugwadi vati vanyorera maboko ose kuti akurumidze kugadzirisa kunetsana kuri pakati pavo kuitira kuti upenyu hwevanhu husarambe huchirasika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende. Hapasati pava neruzivo rwekuti vanhu vangani varasikirwa neupenyu hwavo muzvipatara zvehurumende kuburikidza nekurama mabasa uku. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vaive mutori wenhau vaItai Dzamara vakapambwa muna kurume 2015 muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vapiwa mubayiro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International. VaDzamara vapiwa mubayiro uyu pamwe nemamwe madzimai anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira amai Beta Caceres vekuHonduras, amai Nagres Mohammad vekuIran uye amai Sirikan Charonsiri vekuThailand. Chipangamazano musangano reAmnesty International, amai Anna Nestat vanoti vaDzamara munhu akashinga kurwira kodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe iyo vati inotongwa nedemo nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Kunyangwe hazvo dare repamusoro-soro rakati mapurisa atsvage vaDzamara kusvika pari zvino havasati vawanikwa kuti varipi. Mhuri yavo inotiwo haina chivimbo nezviri kuitwa nemapurisa pakutsvaga vaDzamara. Asi mapurisa anoti haana humbo hwakati tsvikiti. Mukuseya nyaya iyi tabata mudzimai wavaDzamara amai Shefra Dzamara avo vati vari kunzwa kufara nemubayiro wakapiwa murume wavo uyo.
Ane awadhi yapiwa murume wangu ndinofara pamwe nekusuwa, but ndinongofara kuti kune vanhu vari kuona kuti murume wangu ane zvaaita kuburikidzawo nezvemunyika medu muno muZimbabwe.
Asi ivo veAmnesty International ava vari kumbobatsira here panyaya dzekuti Itai anga achitsvagwa kuti aripi?
Vari kubatsira zvakanyanya. Like last year in August vakandidana ku South Africa vanoisawo kuitawo macampaigns nekunyorawo nekupublishawo vachitaura about Itai. Izvinhu zvinotobatsira nekuti zvinoita kuti zvoni vanhu vasakanganwa about Itai.
Ko nyaya yekuferefetwa kutsakatika kwake ichiri kuenderera mberi muchiri kumboendawo here kumapurisa mazuva anaya zvakamira sei?
Kuferefetwa handifungoti pane chiri kumboitwa, ini munongozivawo zviri muno muZimbabwe, but I think person ndeanonyanyozaya kuti zvakamira sei, but on my side hapana zviri kuitika because dai pane zviri kuitika Itai akaonekwa kudhara.
Tombotarisawo kuvana vari sei mazuva anaya?
Vana vanotobvunza baba vavo everyday, hazvijairike zvakaitika izvi. Saka every time unotobvunza baba vavo kana ukaona mafotos unotoona kuti mwana ari kusuwa baba vake.
Saka imi munenge muchivapindura kuti varipi?
Inini chandinongotaura ndombotaura kuti baba vakatorwa ende vanotoziva kuti vakatorwa nemaCIO. Sandongovadza kuti dhedhenyu vakatorwa chanamata kuti vange vachiwanikwa.
Saka vari kuenda kuchikoro here mazuva ano?
Vari kuenda kuchikoro.
Vaakuita magrade api manje?
Tine grade 2 nezero grade.
Asi vari kuita havo zviri nani muchikoro kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai?
Aiwa, vari kuita zviri nani.
Mudzimai wavaItai Dzamara amai Shefra Dzamara vari parunare muHarare.
Mu Mubatanidzwa wemapata anopikisa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA unoti uri kuzopinda mukuratidzira muHarare musi wa22 kurume sezvo usiri kufara nedanho rehurumende rekuti yave kuda kutenga michina yekunyoresa vavhoti. Nengo dzeNERA dzinosanganisira MDCT, MDC inotungamirwa naProfessor Walshman Ncube, Zim People First, PDP, Renewal Democrats of Zimbabwe, Mavambo, Transform Zimbabwe, Freedom Front, Zanu Ndonga, ADP, PDZ, Dare, Zimfest, Zunde, Nefree Zimbabwe Congress. VeNERA vanoti vainge vawirirana kuti United Nations itenge michina iyi, uye United Nations inoti yange yakagadzirira kubatsira Zimbabwe.
Asi hurumende yakazoti ndiyo ichatenga michina iyi kuburikidza nekupa mari kusangano reZimbabwe Electoral Commission. Hapana anoziva kuti mari iyi iri kubva kupi nekuti hurumende iri kuzviti haina mari nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Mukuseya nyaya iyi tabata munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora avo vati vari kutaura nemasangano akazvimirira oga vemachechi nemamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vabatane navo mukuratidzira vachiti hurumende yanyangira yaona.
Takawirirana kuti United Nations ndiyo inotenga zvinoshandiswa pasarudzo. United Nations yacho ikatenge yakutotenga zvinhu izvozvo. Hurumende yakuda kutenga yega, yakuda kubiridzira sarudzo dziya. Saka tinoda kuti munhu wese zvisinei nekuti uri webato ripi vange vachiuya kuHarare musi wa22 March 2017. Ndozuva ratiratidza iroro kuratidza hurumende kuti hatisi kuzvida, tichibva taita kuti vanhu vedzimwe nyika vana SADC vana United Nations vange vachipindira panyaya iyi.
Matopuwa here mvumo yekuratidzira nemapurisa?
Mapurisa takamanyorera haasati apindura zvavo, asi regai nditi nyangwe vakatipa mvumo kana kuti vakasatipa, iyi inyaya tinofungidzira kuti kuvana veZimbabwe inyaya yeemergency. Vana Mugabe nevamwe vavo vakuda kubira sarudzo dza2018. Hatingabvumirizve kuti sarudzo idzi dzibiwe.
Saka mapato mangani ari kupinda mukuratidzira uku?
Tine mapato 17 vanova veNational Election Reform Agenda. Tiri kutaura nevanhu vemachurches.
Makambotaura here neUnited Nations kuti ikupei zvikonzero zvekuti zvakazofamba sei kuti izonzi haisiriyo yakutenga mishina?
Wangu United Nations iri kuti iri kubvumirana nesu kuti inofanira kunge iri iyo inoramba ichiita process yeprocurement iyoyo. Iri kutoshamiswawo zvakare kuti sei hurumende yeZimbabwe yakuda kutora zvinhu izvi. Saka vanhu veUnited Nations vari kuti zvaye zvinofanira kuti mapato ese ange achigutsikana kuti zvinhu zviri kutorwa izvi zviri kutengwa izvi zviri kutengwa zvinogutsa munhu wese here? Zvanga zvatotanga kutotengwa wani?
Vamonzora, pane chakaipa here kuti hurumende itenge mishina yanti ndo basa rayo here?
Hurumende ihurumende yebato rimwe chete reZANU PF. Saka nyaya iripo ndeyo kuti zvinofanira kunge zvichitengwa. Hurengu hurumende inokwanisa kuisa mari asi zvotengwa neUnited Nations. Takawirirana timapato akawanda anosanganisira ZANU PF kuti zvinhu izvi zvinotengwa neUnited Nations. Chashata chii zvekuti hurumende yochitanga kuda kutenga iyo?
Munyori mukuru mubato reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Kusagadzikana kwezvinhu munyaya dzekuchengetedzeka kwenyika kwaita kuti vashandi 27 vemasangano anopa rubatsiro vatame kubva kumandit imwe nzvimbo mbiri dziri mudunhu reUnity State muSouth Sudan, ayo akanzi nemasangano matatu anopa rubatsiro pamwe nehurumende akabatwa nenzara inotyisa.
Malaysia nhasi yapomera madzimai maviri mhosva yekuponda uye zvine chekuita nekufa kwava Kim Jong-nam vane mukoma wemutungamiri weNorth Korea va Kim Jong-un. Siti Aisia ane makore 50 ekuberekwa ane makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa ari chizvarwa cheIndonesia naDoan Hoang anobva kuVietnam ane makore makumi maviri nemasere ekuberekwa vanga vakachengetedzwa zvakasimba pavapinda mudare rekuKuala Lumpur.
Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kunyinyuta zvikuru nemashoko anonzi akataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekunyomba vari kunze kwenyika zvikuru vari kuenda kunotsvaga mabasa kuAmerica avo vakati vari kuzodzoka kumusha dzimwe nguva vasina kana chavakabata mumaoko. Chizvarwa cheZimbabwe vaPromise Sunday avo vanogara kuOrlando kuFlorida muAmerica vanoti vaMugabe vanofanira kutsvaga zvikonzero zviri kuita kuti vana vavo vatize munyika vachienda kumarimuka kwete kuvanyomba. VaSunday vanoti kana hurumende yavaMugabe yakakwanisa kuwandira vanhu mabasa kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuramba hori, havaone paine munhu angada kusiya nyika yake achinoshanda kunze kwaanozodzoka aine nhava izere mhepo.
Vachitaura pamhemberero dzekusvitsa kwavo makore makumi mapfumbamwe nematatu ekuberekwa kumatopo nemugovera wadarika, vaMugabe vakashora vanhu vanoenda kuAmerica kunotsvaga mabasa. Vakambotiwo vanotsigira chirongwa chemutungamiri weAmerica mutsva vaDonald Trump chekuti America ndezvizvarwa zveAmerica, vakati vanhu vekuAmerica vane kodzero yekuchengetedza nyika yavo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro navaSunday pamusoro penyaya iyi.
Kutaura kwaMugabe ndinokugashira nekuti ndinonzwisisa kuti nepavasvika pamakore kutaura kwemunhu aroratidza kuti arasika, havachaziva zvekuita nekuti vana vese vakabuda muZimbabwe vachienda kunotsvaga kurarama kunze kwenyika pamusana pekuti ivo nehurumende yavo vauraya nyika. Vauraya nyika inonzi Zimbabwe, hakusisina mabasa, maindustry akavharwa, mapurazi havakanyedira vanhu kuti tiri kutora mapurazi. Vaitora mapurazi kuti kuti vagadzike vana veZimbabwe, asi kuti ivo vatore mapurazi varime nemhuri dzavo. Asi dzama dzedu dzakazara murukangarubwe, mumatombo, munzvimbo dzisingarimike. Asi ivo nemaminista zvavo ndo vakatora mapurazi ese, ende vatora mapurazi acho havasi kukwanisa kuamaneja zvekuti haasi kana kupa vanhu mabasa. Saka ndinoona kuti ishoko rekutuka vanhu veZimbabwe sezvatinongona zvichiitwa nehurumende iyi, kuti makadzinga vanhu nenyaya yekuti makauraya maindustries, makauraya hakuna mabasa. Asi vana veZimbabwe vaakuenda kunotsvaga mabasa kunze kwenyika, asi mouya motanga kuvatuka kunzi vari kuendere chinyikoko. Munyika ine 95% unemployment, munhu anofunga here angatanga kutaura kuti hanzi vanhu vari kutsvaga chii kunze kwenyika? Vanhu vari kuenda vachitsvaga mabasa zvo. Saka kutaura kwaMugabe ka kutaura kuya kuya kunopa ukasha zvekuti kana mwana weZimbabwe usiri kushatirwa nezviri kuitwa nezvanu PF nekutona vaMugabe ka hausi kucherekedza zviri kuitwa munyika mako.
VaMugabe vakabatawo matanhari kutorwa nehurumende yavaTrump. Imiwo muri kuonawo sei dambudziko irori rekuburiswa kwevanhu vasina magwaro muAmerica?
Kuburiswa kwevanhu vasina magwaro muAmerica inyaya inongoshungurudza nekuti nyika inei kuvakwa kwayakaitwa yakatovakwa nevanhu vakauya muno vasina magwaro. Ivo mbuya vaTrump chaivo chaivo vakatobvawo kunana Scotland vachiuya kunosetila munomu, ende vanhu vakawanda vese vakavaka nyika inei vanhu vakauya vasina mapepa. MaAfricans avakanotora June slavery vachifunza kunoku vakauya vasina mapepa, vanhu vakaina unhapwa. Handiti saka tinoona kuti hapana munhu wese akauya akaita found nyika inei. Munhu wese anopinda muno asina magwaro otsvaka magwaro apinda muno. Saka inova rongo rakaipa kuti kana mukuru wenyika achitsanangura nyaya yadzeimmigration asvike pastage yekuti aakuisa ruvengo pakati pevanhu nemacommunities. I think ndo dambudziko guru ratiriona ipapo kuti mataurirwo anoitwa zvinhu navaTrump nematauriro aya ekuti vachena vakagara munongo vavenge munhu wese anouya asina ganda rakafanana neravo. Ipapo ndoone dambudziko isini hazvisi zvinhu zviri kushungurudza vanhu nenyaya yekuti ari kutaura chipanga kuwe neimmigration policies, asi inyaya yekuti matauriro aari kuita nemashoko avari kubudisa mashoko anopa ruvengo.
VaMugabe vakataurawo kuti vanotsigira chirongwa chavaDonald Trump chekuti America ndeye vanhu veAmerica, America for Americans.
Kutaura kwaMugabe kwanguva kutaura kwemunhu asisaziva zvekuita nemunhu akauraya nyika yake asisaziva kuti odii.
VaPromise Sunday vanove chizvarwa cheZimbabwe vari parunare kuOrlando kuFlorida muno muAmerica neStudio 7.
Mutungamiri wenyika ya America vaDonald Trump vakataura nezuro mudare reCongress apo vakatura waro webudget ravo rekutanga. VaTrump vakati vari kuwedzera mari inopiwa bazi remauto nemari inoita madhora mabhiriyoni makumi mashanu nemana. Vakatiwo vachataura mamwe mazwi ekuti vanhu vange vachibatana munyika yeAmerica.
I am here tonight to deliver a message of unity and strength, and it is a message deeply delivered.
Nasi ndiri pano kuti nditaure manzwi anobva pasi pemoyo wangu ekukurudzira kubatana sezvo takatarisana nechikamu chitswa chekusimudzira America.
VaTrump vakaenderera mberi vachiti vakanga vasiri kufara nekuendeswa kwemabasa kunze kwenyika izvo vakati zvinofanira kugadziriswa.
For too long we've watched our middle class shrink as we've exported our jobs and wealth to foreign countries. We financed and built one global
kwenguva yakareba tanga tichishanda kunze kwenyika yedu pasi rose uko kwatakashandisa zviuru nezviuru zvemadhora. Ino yave nguva yekuti tigadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yedu. Tiri kuda kugadzirisa zvinhu kuitira kuti upenyu hwevana veAmerica huchengeteke. Tinoda kugadzirisa zvinhu kunzvimbo dzakadai seChicago, Baltimore neDetroit nedzimwewo nzvimbo munyika ino uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Tiri kuda kuona kuti tachengetedza miganhu yenyika yedu zvakasimbisisa kuitira kuti pasave nezvinhu zvakadai sezvinodhaka. Zvinobva kune dzimwe nyika zvicharamba zvichipinda munyika ino.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGettysburg muAmerica, Dr. Chipo Dendere, vanoti mazwi emutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakataura muCongress aya ari kutambirwa zvakasiyana-siyana nevazhinji muAmerica, sezvo akakanga kareke kutanga vaTrump vachitaura pamberi pedare reCongress. Dr. Dendere vanoti zvizhinji zvinokwanisa kudzidzwa neZimbabwe pane zviri kuitika muAmerica, kunyanya panyaya yeutongo hwejechetere uwo vaTrump vakatsinhira kuti wakakosha. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya weStudio 7 naDr. Dendere.
Maonero angu ndekuti zviripo zvinhu zvavakataura zvakangofana nezvavaitaura pakampeni yavo. Pavakataura ivo kuti makambani ava kuchengeta mabasa muAmerica, ndinoona sekunge vakawedzerera. Nekuti makambani akaita sana Intel vakagara vakataura zvinhu zvavakaudza President Trump even vaObama vachiri muofisi makore mashanu apfuura.
Mungati imi zvii zvakanyanya kukubatai pane zvakataura vaTrump tichitarisa kuti vainyanyotaura panyaya yekuti vachange vachishandisa mari zhinji kuti vagadzirise zvinhu imo muno muAmerica uyezve vachasimbaradza kuchengetedza miganhu yenyika yavo yeAmerica? Imi pane zvamakadzidza here pane izvo zvavakataura?
Chakanyanyisa kundibata ndechavakataura nenhau yeimmigration. Maonero angu ndekuti vanhu vazhinji vanogona kupokana nezvavakataura kana kuti nezvandichataura inini, asi ndinobvumirana navo kuti mitemo inotarisa nezvekuuya kwevanhu munyika ino inoda kuti tariswe. Asi hazvireve izvo kuti vanhu vanga vachiuya pamusana peukama kana kuti hama dzavanadzo munomu vacharegedza kuuya kana kuti zvichava zvakavaomera. Asi kungoti mitemo yemunomu ino mamirira zvakaita anoita kuti vanhu vazhinji vapedzisire vasisire mugwaro memutemo. Zvakafane kuti munhu akauya kuno ari mwana wechikoro kuti ave permanent resident, machoices ake mashoma-shoma anofanirwa kusponswa nevaari kushandira kana kuti kuchata nemaamerican. Saka maonero angu ndekuti zvinofanirwa kuti zvibve kuhurumende, zvive easier kuti vanhu vasapedzisire vave illegal munyika munomu.
Muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare muGettysburg kuPennsylvania muno muAmerica.
Vanoita zvemitambo mudunhu reManicaland vanoti vachaburitsa mitambo ine chekuita nekuipa kwemhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika. Izvi zviri kuitika apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Mutori wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Sangano reInstant Arts Ensemble rinoti mitambo yaro yose ichatsikiswa pamadhiski kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuiona vari mudzimba dzavo. Vaita ikariparire ndo vanotungamirira chikwata cheInstant Arts Ensemble. Vanoti vakabuda nemitambo yavo nechinangwa chekudzidzisa veruzhinji kuti vasiyane nemhirizhonga munguva yesarudzo.
We are ready to produce even a disc every month. Chinangwa chechingoro chekuti tive tine mapeaceful elections. Muzimbabwe munhu ava aine exercise right yake yekuchuza kuti munhu atanoda political party iyi ndiyo yaada ane zvaanoziya nezvazvo. Iyo mapolitical parties ngavadzidze kunyenga vanhu. Ino kana uchida kupfimba musikana hausvi kune musikana nedemo handiti, hausvi kune musikana uchimupisira imba yake handitika, asi une mashoko aunoshandisa ekumunyenga, une mashoko unoshanda kusvika musikana anzwa kubvuma handitika kuti ini ndazokuda kuti garisani. Saka I think the scenario yekupfimbana kongwana nemusikana, that the same scenario inofanira kushandiswa nemapolitical parties.
Vakariparire vanoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kushambadzira zvavachazoitira vanhu vachavavhotera murunyararo pasina mhirizhonga inenge ichiitwa.
The political parties matellers vari kubva vakatirongera zviri mudhishi ravo. Not for them kuti vatume vanhu vanorova vanhu vainsite violence vaite sei. So isusu as Eastern Arts Ensemble we are beefed up with the work. Tine bumbiri remutemo ratakabvumirana riripo. Tine zvimwe zvinhu zvatakabvumirana futi on the international obligations zvinofanira kuramba zvichitedzerwa zvinhu izvozvo.
Vakariparire vanoti zvichange zvichiitika nezvimwe zvakaitika zvichange zviri mumitambo yose vachinyatsoongorora maitiro ezvemapato ezvematongerwo enyika anotyora kodzero dzevanhu. Sangano ravakariparire riri kushanda nePeace Building and Capacity Development Foundation iyo ichatsikisa mitambo iyi. VaAlexius Manyanda vanoshanda nePeace Building and Capacity Development Foundation. VaManyanda vanoti kubva musarudzo dzemuna 2000 mhirizhonga yakaramba ichingovapo, izvo zvinopa kuti vanhu varambe vachiyeuchidzwa nezvemaipiro emhirizhonga.
You know, since 2000 elections kwakaitika violence, and since that time kwaramba kuchingoita maviolence, kuchingoita violence election after election, kunenge kuchiita violence until, you know, late now we are seeing some kind of fading off of you know, election violence. Zvinoshatira violence ndezvekuti while communities can get polarized along, you know, political divide, ava ndeve kwakati, ava ndeve kwakati, ava ndeve kwakati, it also cascades into splitting of, you know, families.
VaManyanda vanoti kunyarara kuripo hazvirevi kunaka kwezvinhu.
Iye zvino izvi you can actually feel in the community that tension is rising, and vanhu vakutanga kukandirana mawords asina kunaka, vakutanga kutaurirana zvimwe zvakasiyana siyana. Leader angave leader but ngave leader anochuzwa nevanhu kana kuti anodiwa nevanhu, kuti kana vanhu vasingamude ngavataure kuti hatisi kukuda, and vari free kutaura kuti hatisi kukuda.
MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai inogaro chema nenyaya yekushungurudzwa nevezano PF vazhinji vachikuvadzwa, vamwe kushaya pamwe nekurasikirwa nemisha midziyo mumhirizhonga inouya nesarudzo. VaTrevor Saruwaka ndivo mutauriri weMDCT kumaNicaland. VaSaruwaka vanoti mitambo iyi inosungirwa kuitwa mumatunhu ose munyika kuitira kuti vanhu vazive kuipa kwemhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Tinotenda Loidam. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nezvemashoko avamugabe ekuti vanhu havafaniri kubuda munyika vachinogara kunze kwenyika kwakaita sekuna naAmerica.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Iko zvino tochimbotarisa musoro wenhau.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa navana chiremba navana mukoti.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara wopiwa mubayiro neAmnesty International.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri nkomo munhau dzechindebele.